Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chikumi 13/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Muzakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Muzvinafundo Paul Mapfumo vanodomwa kuti vave mukuru weUniversity of Zimbabwe. Mukuru wesangano replatform for youth development vanoenda kuSweden kunoita zvidzidzo zvepamusoro munyaya dzekodzero dzevanhu. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Amai vimbai tsvangirai Java, avo vakashaya nemusi wemuvhuro vacharadzikwa mangwanani anhasi china kumakuva eGlen Forest kuBorodale muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakadoma muzvinafundo Paul Mapfumo kuti vatore chigaro chemukuru weUniversity of Zimbabwe. Chigaro ichi chakasiiwa namuzvinafundo Levinyagura avo vari mumatare edzimhosva pari zvino vachipomerwa mhosva dzekuita zveuori kusanganisa nyaya yavari kupomerwa yekupa digiri rePhD kuna amai Grace Mugabe. Muzvinafundo Mapfumo vanoshanda senhengo yemabhodhi akawanda kusanganisa National Manpower Advisory Council, Zimbabwe Staff College Control Board neZimbabwe National Army Schools Welfare Trust. Vanomboshandavo neUnited Nations. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vaimbova mumwe wevakuru vevadzidzi paUniversity of Zimbabwe, vaBlessing Vava, avo vave kuitawo zvidzidzo zvepamusoro soro uye vari mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition.
Tinogamuchira kusarudzwa kwaitwa Mapfumo kuti vave vanotungamira chikoro chikuru chedzidzo dzepamusoro cheUniversity of Zimbabwe. Asi tinoti basa ravakatarisana navo ndebasa rakakura. Vane zvakawanda zvamutorwa kuvandudza kuti vachinje paUniversity pachiona nebasa yakasiyana vanyagura yeuori inoita kuti avo vanenge vasina kunge vakadzidzira mamwe madhigirii vai vanopiwa majobhu. Uyezve tinoonazve kuti vanyagura munhu anga achipinda mune zvematongerinda. Saka tinoimba kuti kuenda kwaitawa Mapfumo ngavaite basa ravo rekuti vatsvandurudze chikoro chedu chikuru chine kubatarisa kudzidza kwakuita mazano pati chinjei University of Zimbabwe chikoro chinova chakasarira kana chitarisa mastandard emauniversity ari pasi rino rese. Uyezve chikumbiro chatinenge tinacho nekusarudzwa kwaita vaMapfumo kuti vai vanotungamira chikoro cheUniversity of Zimbabwe ndechekuti ngavaregere nyaya yaitwa nevamwe vavo vanga varipo yekudzinga anongati mastudents anenge achiratidzira mastudents anenge achikumbirawo kodzero dzavo pachikoreji kana muchirungu tinotaura kumaacademic freedom. Saka tinoimba kuti kuenda kwaitawa Mapfumo vachave munhu acharemekedzawo atinoti maacademic freedom kuti avo vanenge vachidzidza muchikoro ichi vai vanodzidza zvakanaka uye vasingadzinge chikoro. Uyezve tive chikoro chichaitawo kuti chibudirire isiri muZimbabwe chete asi muAfrica nepasi rese sezvaipazereni iyunivhesiti yaitarisirwa zvakabesira sei makore apfuura aya yanga iri univhesiti yanga ine mukurumbira. Asi nekuda kweuori nekuda kwekutadza kufambisa basa zvakanaka pachikoro ichi uye nenyaya yemepotizimu yakaita kuti chikoro chedu chepamusoro chive chinotidzikirei.
hunyanzvi hupi hwamungati ivo vamapfumo vachaunza ku University of Zimbabwe?
Chatinowanzotarisira kuna vamapfumo emusakarisawo neyazvingati background yavo nemabasa vakangobata mumasurumu, tinoimba kuti vachave munhu acha nisi yatingati professionalism mukurana chikoreti, uyezve voziva kuti vari kurana vari kutungamira yunivhesiti yepamusoro, havasi kutungamira yeprimary school kana kuti havasi kutungamira yehigh school, asi vari kutungamira yunivhesiti yakakura ine atingati mabasa akawanda anoitwa eresearch, mabasawo akawandawanda anoitwawo muzvikoro zvepamusoro. Saka tinoimba kuti vamapfumo munhu achaunzewo hunyanzvi hwavo hwavakawanawo kune mabasa amwe avaiitawo, uyezve nepaii nguva yangu akabata chigaro ichi kuti vasandiridze chikoro chedu chemhando yepamusoro cheyunivhesiti yezimbabwe kuti nyaya dzekutsvakatsva kana dzeresearch iye nyaya dzedzinge dzakatopa mukurano kwavachaita yunivhesiti. Ndingatarira kuti maranking emayunivhesities anopfuura anoenda pamusoro nekuda semaresearch anenge achiitwa pachikoro ichi. Saka tinoimba kuti vamapfumo vachatorawo hunyanzvi hunoitwawo mukutungamira zvinoitwa zvimwe zvikoro. Saka pazvikoro zviri kusouth africa maturi vana zit vakazirani vana invested cape town vana invested johannesburg, zvikoro zviri kuranwa zviri professional zviri kuiswa zvematongerwo enyika pamberi. Vamapfumo ngavasaisa zvematongerwo enyika nekuti zvinhu zvinokanganisa yamingati the academic space yatinayo munyika medu
yunivhesiti yezimbabwe. Vaimbova mutauriri wesangano revadzidzi rezinasu vaBlessing Vava vange vari parunhare muHarare naBlessing Marvelous Mhlanga Nyahuye. Mukuru wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vari kuSweden uko vari kuita zvidzidzo zvepamusoro munyaya dzekodzero dzevanhu pamwe nekutongwa kwematunhu pasi pechirongwa cheZimbabwe Human Rights Capacity Development Program. VaMaduku vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti chirongwa ichi chakavakoshera zvikuru nekuti chinovapa ruzivo pamusoro pekutongwa kwematunhu kana kuti devolution.
Kuno kwatiri kuSweden takauya tine vamwe vamiririri vemasangano akazvimirira ega maCivic Society nevanotungamirira malocal authorities ana chief executive officer nevakamirira district administration kana kuti provincial administration. Chirongwa chedu ndechekuti tiwane rudzidzo rwemhando yepamusoro-soro yatingati professional training yekuti tidzidziswe imwe mhando yeutungamiriri inonzi human rights approach to governance. Tingangoti ichi muchirungu tinoti it's a tool inenge ichishandiswa yekuti kana tichitungamirira kana kunge tichida kuti local authorities afambire mberi panenge pachida kunge paine yatingati approach inoshandiswa. Iyi approach iyi ndeyekuti vanhu vange vachiita hurukuro vachitaurirana pamwe chete nekuti tool iyoyi ine zvinhu zvirongo muna zvainazvo zvinotisanganisa. Yekutanga inonzi non-discrimination and equality yekuti kana muchigadzira gwaro rekuti munonge muchifamba sei mukutungamirirwa kwematunhu munofanira kunge muri zvinhu zvenyu zvamuri kuita mungozviita zvichibata munhu wese. Chechipiri patool iyi ndechinonzi participation and inclusion yekuti kana muri kuita urongwa munofanira kunge muchiziva kuti mastakeholders amuinawo ndeapi uye anofanira kunge paine mukana wakaenzana wekuti vangewo vane zvavari kuita uye vachinyatsa kwatingati kuti vaconsulted kuti vapewo pfungwa dzavo nemaonero avo nehwaro hwavo. Chechitatu ndechinonzi accountability and transparency. Chekupedzisira chiripo pazvinhu 4 izvi ndechekuti panenge paine nyaya yeton dignity and empowerment yekuti nyaya yemahuman rights kuti tizive kuti mahuman rights ndeyemunhu wese. Zvidzidzo izvi zviri kufamba zvakanaka tinenge tichiita 2 weeks tingati takatanga kuZimbabwe muna May richazopera muna December.
Ndiani ari kutungamira chirongwa ichi?
Chirongwa chiri kutungamirwa neRaoul Wallenberg Institutional ne Center for Applied Legal Research. Saka tingati vari kubatsiridza veSweden urongwa huri pakati peSweden neZimbabwe ndo kwakatangwa pfungwa yekuti mahuman rights approach anoshanda. Saka tauya kuno kuti nyatsonzwisisa nekupuwa
ungwaru wakadzama unu vapaka shakatangira vachitipao ma councils majinja rekuno katikati ma local authorities atari chifambira tichiona pane inonzi Mauma iri kuno poita zveimwe inonzi Lundi municipalities ndova akutoshandisa approach inonzi human rights based approach.
Imi zvinozokubatsira ipapi zvamuri kudzidza ikoko
Zimbabwe kwa nenya iriko ye devolution ya iriko ye decentralization yekuti ma local authorities anenge akwanisa kuzvimiririra saka human rights based approach iri kuda kubatsira kuti kana ma local authorities edu Zimbabwe akutevedzera bumbiro redere mutemo rataka adopta 2013 vanga vakwanisa kunge vaine hunyanzvi hunoendera nawo nezvekuitika pasi rose ndiyo kwatiri kudzidza kunoku kuSweden.
Saka imi munodzokera rini kumusha?
Tinodzokera musi wa 21 June ndopatinenge tapedza chikamu chemavhiki maviri atanga tiri kudzidza. Chirongwa chedu ndeche 6 months half a gore takatanga muna May tichipedza muna December inenge iri course ya 20 kana tichinge tatopedza tinenge takuita graduation kuti tinenge takwanisa kuachiva zvinodiwa kuti utungamiriri hwelocal authority neva noshanda ne local authority yatingati masangana akasvimirira ega tinenge takwanisa kushandira pamwe chete nekuti nyaya iripo ndeyekuti kubatanidza vatingati ma rights holders vagari ma citizens vanopihwa ma services ndatoti ma duty bearers vanotungamirira like chief executive officer DA vanenge vachitungamirira ma councils
avo vange vari mukuru we Center for Platform for Youth Development vaClaris Maduku vari paronare ku Sweden na Jonga Kandemiri we Studio 7. Tongotarisa zviruma vipanau anasi Mu Herald mune nyaya pamusoro peZimbabwe Republic Police iyo inonzi iri iri pakati pokuchinja zita rayo kuti izivikanwe seZimbabwe Police Service. Mu Chronicle mune nyaya pamusoro pechizvarwa cheBotswana chakatongerwa kugara mujere kwemakore gumi nemaviri kuSouth Africa mushure mwekuuraya musikana wake Simangele Chivanda chizvarwa cheZimbabwe. Mu Daily News ZANU-PF inoti kubva iko zvino sarudzo dzemubato iri dzichaitwa muchivande kana kuti secret ballot. New Zimbabwe inoti vaNelson Chamisa vakaudza vanhu parufu rwaamai imba itsvangirai Java kuti vakagadzirira kuita hurukuro navamunangagwa kuti nyika ifambire mberi. Mu Newsday mune nyaya inoti mapurisa ari kuferefeta kuti umwe murume muchine ripi Haringo akawane pi mari inoita 569,000 rand ne United States $4,500 yakabirwa mumba make ku Bite Bridge. Muchikamu chino tinopa vatereri ve Studio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadiko Studio 7 tinotenda nechirongwa chamunotipa. Chikumbira kutaura kuti wo panyaya dzinonzi nana munangagwa idzo hanzi toda kugaparira mare muZimbabwe. Ko vari kuti vachazoiparira rini kana avaparureka mari yacho ndozvatiri kutoda zvacho. Vajai barrarini avagadzire kama rodzi acho rodzi hapana kana imwe yakambonaka pana kana imwe ine tara zvayo dusty chete mutauni macho Harare yacho inongori dusty chete hapana kana one deep pamwe zvapo panombonekwawo pane zvinzia pakaiswa paving kana kuti pakaitwa so i dusty chete vanhu havana magetsi chavo chavanotambura saka vari kuti vari kuparura mari ipi yacho vachitadza zvinhu zvakadai izvozvo. Chava vavimbi vanovimbisa zvinotanga zvisina kupera ne manje tiri kuuya zvino hatiri kuuya musawari tiri kuzogadzira kwete kugadzirisa isu hatitungamiri hatitengi nyoka tongi nyika nedemo isusu hatitongi nyika nedemo because yakatotongwa nedemo zvikapera kudhara.
Mamuka sei pastudio 7 navona mukomata nonoka wandi ndini Peter ndiri kumasvingo. Aya zvandinongoda kutaura ndichekungoti ndingapo hangu sort of an advice kuna mintofo ninzwa mutirinyora kuti nyaya kundi kutoa kutoa na kuti mara tu yes dollar kutoa share simba chizaga zaga italo kwa currency duma tu toa eight dawa wa amun wa visa currency mara tu yes dollar e voisa stable currency that is either rand or pula voisa rand kana pula kana mara kwa America zaga kutoa kwa nyaya nchini. Nukuti kana wakarambo wachi mentena kuti nyikani kwa namusani sama alati yes dola yiku kwenye inflation ya kada iso o sinutu trust, sinutu ita waste sinutu kana wakita rasukuto nunda kuhunza loko wakari nzicha hiyo wano kumbati loko wakari nzicha hiyo shika shaka mirasi doko wano zubokto wa shoru wako nzizo ni wano kwa sanga zizo wano nyatso ita ndi kushuwa kana sawa kudara kuti mwa professor haita za kufiksa ekonomi kuta za kukazira kustabilize currency yetu zvinoita kuti economy stabilize. Zvakare zvekutsvaga currency yetu kuti economy stabilize zvinozoita kuti vanyombe sekuti munhu asinga zivi basa rake asi iye achitoriwo munhu anotonzi profesa anototarisa kuti munhu anokafunda anogona kutoita kuti nyika iite zvakanaka yatena.
Magadini magadini pa studio 7 muchitaura ari kutaura ndi Fish pa Mamelodi pa Pretoria ndopa ndinogara zvangu. Ndinoda kuchema hangu kumhuri kwavatsvangirai yadai kurasikirwa. Ndinochema pamwe navo ndichiuya panyaya yeBotswana. Aiwa, tinoti zvakundikana, zviri kuratidza kuti vakundikana, hurumende yakundikana, nekuti Mwari akatisikira mukadzi akatisikira murume. Vanhu ivavo havana kufanana, zvichireva kuti zvakakodzera kuti vanhu ivavo vasangane vabare chinhu chinonzi mwana. Asi kana vakati ivo vava nechirongwa chekuti murume nemurume vatorane kuita vakadzi oro mukadzi nemurume, aiwa ndozvakataurwa zviya nebhaibheri kuti murume nemurume havangatorani.
Zvakafanana ngwe 1980 mazire nehistory violence yaivako. Vakataura mushakabvu vadhavengwa chitiwo vatakaenda kupa kanzi ceasefire, masoldiers ese ngachidzoka mumava nemasoldiers avo ngachidzoka muassembly point. Zano yakadzosa vamwe imwe vakasara musango uchindopinda mavillage uchivhundisira vanhu mukangorega kuvhotera zano, mukangorega kuvhotera zano. 1980 ndipo zvakatangira. Imbwa yajaira kuba, imbwa yajaira kuba haimbozofi yakaregera kuba, imbozotangirirana nanhasi. Tarisai nanhasi. And I wonder vanhu kuti maka panini paya panovhemba paya vanhu takabvaisa November paya hama dzangu ndipo patakabvaisa paya patakademonstrata tichimasha tichiita nyika yanaka apaya ndipo patakabvaisa paya takangozviregera zvizvi we just taka takapembera nyanga ikabata mai chitarisa izvi how many people shot dead on August wakafa vantu, January wakafa vantu, who killed them? They are killed by the new dispensation. Kudhara aripo waibvaisa ake but mapurisa ake asaimbofura vaishandisa mapurisa. Kudhara waishandisa mapurisa asi aishandisa mauto. Manje isu takamhanyira kuisa mauto ndozvatakamhanyira musi yavo taimhanya mwaa chiti nyika yanaka nyika yanaka taimhanyira masoja paya kuti apinde mustreet tichiona ipamo. Nhasi chaishaya kungoti nhasi chaiya kungoti nhasi moda kuti muratidzire just any demonstration yemunongoda inozi violence. You are inciting violence. Ngoti nhasi nhasi chaishaya toda kuti timboratidzirawo shuga yakwira inozi is violence. That means there is no more demonstration. No more demonstrations. Hey! Saka kumana ndozvakamhanyira here vakomana. Ndikubvunza vakomana, is this what we were running for? Ah, madhara takabvaisa. We regret guys. Takafara nyanga yakabata mai.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asinei nechokuita neStudio 7. tinokukokai kuti muchitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Umwe murume wemudunhu reNorth Carolina achagara mujere upenyu hwake hwese mushure mokubvuma kuti ane mhosva yekuuraya vachati vaviri nomunin'ina wemukadzi akanga achichata vaive vechitendero Church Muslim. Craig Hicks nezuro akatongerwa upenyu hwakatevedzana katatu mujere uye mwedzi makumi mapfumbamwe yokushandisa pfuti mumba. Cameroon yaendesa mamwe mauto ayo kumuganhu uri kumaodzanyemba pakati payo neNigeria neChad mushure mokurwiswa kwakaitwa muguta reDarak nevarwi vanopfurikidza mwero veBoko Haram. Hurumende inoti mauto ayo gumi nevatatu vakaurawa asi havasati vaziva kuti vanhu vasiri vechiuto vakafa vangani. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001 202 465 0318. Namba idzi zvakare 001 202 465 0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gore rinouya 2020, America ichaverenga vanhu vari munyika yayo kana kuti ichaita census. Hurumende yava Donald Trump inoda kuti iise mubvunzo wekuti munhu ari kuverengwa ataure kuti chizvarwa cheAmerica here kana kwete. Izvi zvinonzi zvichakonzera kuti vanhu vazhinji vanyepe kana kuramba kuverengwa sezvo patichirwa kuti vangazosungwa vakadzingwa munyika. Dr. Roderick Machekano vanoshanda nekugara muWashington DC vanoti mubvunzo uyu uri kunetsa muAmerica sezvo bato rinopikisa reDemocratic Party risingade kuti vanhu vabvunzwe mubvunzo uyu, vachiti bato reRepublican Party rinoda kuzodimbura-dimbura miganhu yematunhu, izvo zvichakonzera kudzvanyirirwa kwevanhu vatema mukuvhota. Tabata Dr. Machekano kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Muno muAmerica vachaita census yavo muna 2020, saka our map preparations ekuti vaite census. Saka pa census vatoda kuwedzera mubvunzo wanga usingambobvunzwi makore apfuura. Mubvunzo uyu unenge uchida kunzwisisa kuti munhu ari muno muAmerica chizvagwa chekupi, icitizen yekupi. Saka ndiwo mubvunzo mukuru urikuda kuiswa pacensus iwoyo wadai kunetsa. Nokuti zvinonzi izvo the last time wawakanga uripo kuma1950s. Saka iye zvino vanhu vari kubvunza ivo kuti chamuri kuudira mubvunzo uyu chii, nekuti makakatanwa avapo pakuti ve Democrats vanoti mubvunzo uyu une chinangwa chauri kuisirwa chisiri icho chiri kutaurwa nehurumende kuti ndozvavari kuisira mubvunzo.
Kana tikatarisa ipapo maDemocrats vanofungei nomubvunzo uyu, chii chavari kufungira, uyezve hurumende pachayowo chii chairi kuda kuita nomubvunzo wacho?
Kana takatarisa maDemocrats anenge achiti iwo mubvunzo uyu uruda kuiswa uchakonzera kuti vanhu vakawanda vasiri zvizvagwa zvemuno, kana kuti vanhu vanonzi maminorities avangangova vanhu vatema asi vari vemuno, vachava vacharega kupindura kuanswer census, zvinova zvichaita kuti izvo pachaiva ne yavanoti undercount, kuverenga kuchava vanhu vacharerengwa vacharapisira vava vashoma, nokuti ruzhinji rucharegera kuanza mubvunzo uyu nokutyira kuti maererano nezvanga zvichimboitwa nehurumende zvokuda kuburitsa vanhu muno munyika nokuti nekuita target certain minority groups. Nokuti kana uchianswer census unonge uchitoanswa nepaunogara address yako, saka zvichaita kuti ruzhinji ruregere kupindura mucensus.
MaDemocrats havana basa nazvo here kuti pane vamwe vanhu vari kugara muno vasina mvumo yokugara muno?
Chiripo ndechekuda izvi, vanhu vanogara vari muno vasiri vemuno asi vachigara muno zviri kunze kwemutemo vashoma vanokwanisa kuvhota, saka ivo vari kuti izvi hazvinei nedanikere nezvemaillegal immigrants aiyo, asi kuti zvinogona kuzoafecta. Ukatarisa sekuno nemamwe mastates zvakaita sekunana Louisiana, kune vanhu vanenge black minorities kune ratidziro yokuti kunoita iya inonzi voter suppression. Saka izvi zvinoita kuti nokuti vanhu vamwe vanhu vari muno havana kana chitupa chaicho, saka pakuzoda kuti munhu anovhota paya anodziudza chitupa iye anenge asina.
Ava vanga vari Dr. Machekano vari parunare muWashington DC ne Studio 7. Amai vimbai tsvangirai Java vacharadzikwa mangwanani anhasi china kumakuva eGlen Forest kuBorodale muHarare. Muzvinafundo Paul Mapfumo vanodomwa kuti vave mukuru weUniversity of Zimbabwe. Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vanoenda kuSweden kunoita zvidzidzo zvepamusoro munyaya dzekodzero dzevanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinotenda. Ini ndini Tanuno Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Só com isso, cara.